manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingwe lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 27 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi
iwo akusezi akasikwere muna 2023 vari varimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivafotera
vaimbova gurukota muhurumende vasevia kasukuere vanonzi vari kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya asi bato rezanupf rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe
nekuti kana chitima chichifamba munjanji chikanzwa mota kutindira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kana mbadzikora kupfuura ingoteererawo zvedu sevamwe vanenzeve dzinoda makuhwa
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Budget rakaturwa na muzvina fundo mutuli ncube gurukota rezvemari harina zvakawanda zvarinobatsira vashandi Morocco yoita maminimini ku World Cup nekurova Belgium Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC
Vakasi
vaimbova gurukota muhurumende vasati vaenda muupoteri kuSouth Africa vasevia kasukuere vanonzi vari kuronga kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya izvo zvapa kuti patange kukandirana makobvu nematete pakati pavo nebato rezanupf vakasukuere vakabudawo pane imwe vhidhiyo vachiti vakagadzirira kutungamira uye havasi kuzoita zvakaitwa nemamwe makurukota ari muupoteri anoti vajonathan moyo navapatrick zhuwao vaviri ava vakakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato rezanupf nekumbotsigira kwavanoti vakaita mapato anopikisa mushure mekuenda muupoteri pakapidigurwa hurumende yamushakabvu robert mugabe bato rezanupf rakabva rati vazhuwao navamoyo vakasununguka kudzoka kubato patabata vakasukuere vati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vange vari parufu asi tabata mutauriri wechikwata chinovatsigira chetyson wabandu movement vantokozi musipa
vakasukuere mumashoko avo vakamira pane right chase nekuti mukutaura kwavo kuti hapana nidhi yekuti vari iyo vanokumbira ruregerero vari iyo vakatandaniswa nefuti kubva kuZimbabwe vari right chase muonero wedu ndekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingirira vamwe nefuti vachazviona nekufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano saka mafungiro edu anga ari kuti vachazoti vakomana huyai batanidze musangano wedu semachandirai mhoita vamugabe asi tiri kuona kuti vandiri vavo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti achiramba achidzingira vamwana saka mashoko avo akasikuri vari right chaivo asi mashoko makukuto akataura vanhu ndekuti iwo vakusevhi akasikuere muna 2023 vari varimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivafotera
saka izvozvo hazvizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuZimbabwe here
muZimbabwe ndomaari kudzokera muzvarwa wemuZimbabwe vane kodzero rese munyika muno rekuti adzokere kuZimbabwe nekuti musaro weZimbabwe. Saka kuZimbabwe ndokwaari kudzokera ende mazuva acho asvedera zvekuti tichamuona kufamba muZimbabwe muroad pasina kutya nekuti nguva yekutya yapera.
Asi tanzwawo veZANU-PF vachiti havasi kutombotya vakasukuwere zvachose vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematuro ose chero zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudiriri.
Mucharangarira kuti dzambotaura kuti vanhu vakaba misangano yevanhu ndouyawo futi vari kuti mungomana vatakadzinga nefuti hati kumbomutyi nenyaya yekuti maybe vachine futi dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi. Asi zvatinoziva isu nezvekuti teedzeri vakaswera vakawanda ende vari redi kuti paanongopidza muzita rake muballot box 2023 vachamupfotera. Saka tichazviona kuti iyoya vane futi dzavo dzichavhota izi.
Mutauriri wechikwata cheTyson Wabantu Movement vaNtokozi Musipa vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Zvingonzwa tingopopotawo tozongoonawo pamasaisai ari kuSouth Africa kuda kusoroto kwaanogara. Kubva zvaakatiza munyika akambodzoka paya akatiza zvekare manhasi hatizivi kuti unoita nezvei ndiyoto zvokuonawo nokungonzwa asi zvaanotaura zvake hazvii zvakangofanana nokuti kana chitima chichifamba munjanzi chikanzwa mota kutimbira ingava yemawaya kana yematoi ichingamira here kana kuti kana mudzadzika hukura ingoteererawo zvedu sevamwe vane nzeve dzinoda makuhwa asi zvazvinoreva chaizvo handioni zvimbe zvazvinoreva munyaya dzezvematongero ezimbabwe.
Saka bato reZANU-PF harisi kuzoedza kwezvavakasukuwere kuti vadzoke ndozvamuri kutaura.
Bato reZANU-PF harikwezvi munhu wakabuda musangano nenzira dzakaita semabudiro akaita kasukuwere kuti agodzoka musangano. Unoziva here paya zvevakuru vomusangano vanogara tiyochidziya nokudzidzisa vose vanoita tandotanderedze nemusangano vanodzoka voga havo nokuda kwokuti vanoziva kuti kunze kwemusangano weZANU-PF kunotonhera zvisirambobvi. Unoita sevaya vanogara kumapolar regions kufunda kuti zuva kana kuonekwa kunyura kwara. Saka musangano weZANU-PF musangano wevazhinji ndiwo homwe inokwana isu navamwe vose tose vanoda kuya kwavari asi iwo haukwani muhomwe mumunhu uye hapamborina kana imwe nguva zvayo yapanonzi kana kusina nhingi musangano weZANU-PF basa harifambi. Aiwa saka handizivi kuti inobuda kuti ndifungidzire kuti vakasukuwere ndiani umwe vakamanyemwe kana nyawi renhema rekuti ivo vachazokwezwa nemusangano weZANU-PF kuti vadzoke nekuda kwokuti vasipo musangano weZANU haufambi. Handizivi kuti vanowanei nemanyepa vanopiwa vakadaro manyaukamukanywa harawa kunotaitiyamwa
kubva vazhwau navamoyo zvavakanyora tsamba yavo iya vachiti vari kukumbira ruregerero kuvatsigiri vebato. Pane nhaurirano dzavambozoitawo here nebato nezvenyaya yekuti vadzoke?
Hatina mutungamiriri kana kuti vakuru vemusangano vati vatavo vaona tsamba inobva kuna Jonathan Moyo navapatizhwao ichiuya kwavari fomali. Saka pari zvino zvamakangoonawo musocial media ndozvatakaonawo hatigoni kuriyesa netsamba dzakaita seizvozvo nokuti dzinenge dzisina kuya kumusangano.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Urongwa hwekuzeya budget zvakaturwa nemusi wechina negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuri kutanga mangwana. Nyanzvi dziri kutarisirwa kupenengura budget iri kunhengo dzeparamende. Kwemazuva mana kubva musi wechipiri svondo rinouya komiti yeparamende inoona nezvebudget ichange ichizeyawo budget iri nevanhu. sangano rinoongorora nezvemashandiro eParamende reVeritas rinoti musi wa6 zvita ndipo vachazozewa budget iri nenhengo dzeParamende. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti avo budget rakaturwa navanxube harina kunakira vashandi zvikuru panyaya dzemitero yavanobatirwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Eti yakaturwa na Minister of Finance inoratidza kuti vanhu vachapinda mumatambudziko makuru kune vanopenyu kunyanya takananga nhau dzematax bans asina kuchinjwa. Pari zvino munhu kuti akwanise kusataxwa anonga achitambira mari pa 75,000 RTGS. Saka Minister of Finance havana kuchinja matax bans vechireva kuti vana vazhinji muna 2023 vachapinda muhigher tax bracket. Mari vanonga vavedzerwa yotorwa nepakati nekuti vanonga vakukwanisa kupinda mu 40% tax bracket. Ndiyo inonzi zindakupa zindakutorera. Chimwe chisikutifadza sevanoongorora pfumi hwenyika ndechekuti mari dzanga dzichiparurwa nehurumende mubudget dzinoratidza kuti mamwe mapazi sakaita se Minister of Finance pache zvayo ine mari inosvika kuma $200 billion, mari yakawandisa zvikuru isine isikaendera nemashandiro aita Minister of Finance.
Asika bazi iri rine mamwe makambani akati wandei wandei anoshanda pasi paro muzvinafundo Mugano.
Hongu tinoziva kuti vane mamwe mabazi ari pasi pavo ari sana Zimra, Ziparo neZimstars. Asi Minister of Finance iri kuratidza mubudget mai iyo pache zvayo kuti ichange izobadzira masalaries evanhu vari pasi Minister of Finance mari inosvika $80 billion. Tikatarisa Minister of Agriculture inova itingati ndiyo the biggest ministry paringe nekuti ine vanhu vakawanda vari muma minda vatingati maagritech officers nemaparastata vari pasi payo.
Vari kupiwa mari dzakawanda sei iwo vari kubazi rezvekurima?
Salary dziri kupiwa kuMinister of Agriculture dzosvika pa $57 billion. Saka ndiyo ministry inganzwisisika kuti inofanira kupiwa mari yakawanda. Zvino zvinogona sei kuti Minister of Finance yowana mari yakawanda kupfuura Minister of Agriculture? Zviri kutaura kuti mari idzodzi dzichashandiswa zvisiri izvo nekuti hadzingaendi kumasalari.
Asi munofunga kuti chikonzero chei chaita kuti vapiwe mari muzvinafundo?
Yangoiswa pa cost center yemasalaries zvezita. Asi isu tiri kuona kune kuichazoshanda kusiri iko zvinonga zvakubvisa nyaya dzetransparency and accountability. Chimwe chiri kuti netsa futi chekuti Minister of Finance havana kubvisa 2% tax. Saka zvinoreva kuti tikabatisingo taxwa kwatiri kuenda kumberi apa pamazim dollar hongo wadzikisa 2% tax ya foreign currency yanga iri pa 4% kuenda pa 2%. Asi 2% iyi yagara iri mari wati nekuti vanhu havana mari yakawanda vachiranga ramba vachingotaxwa nehurumende.
Chamungatiwo muzvinafundo Ncube vakwanisa kuita mubudget mavo muchii chinopembedzwa?
Zvatingafunga kuti zviri nano mubudget ndezvekuti vavaisa mari yakati wandei kubazi rezvedzidzo nebazi rezveutano. Asi dambudziko rangu randinoona makore nemakore ndekuti mapazi iwaya vanopiwa mari yakawanda asi Minister of Finance havazodisbase mari yacho nenguva.
Ko iro budget iri rinotiratidzei pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Tichitarisa kuti remangwana rakajeka iri nebudget harina kujeka. Zviri kuratidza kuti nyika icharamba iri mumarwadzo einflation nekuti expenditure ichaitwa nehurumende gore rinoteera iri ichaita kuti mari iwande mumarket marets otanga furi kuita chimbwa mupengo. Saka hakuna kujeka kwatiri kuenda. Naivowo Minister of Finance vazviratidza mubudget havana kubopa target yavo zvavaita makore ese annual inflation nekuti ndinofunga kuti vadzidza kuti makore ese avaimbopa target vaiiposa zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri muDRC. Mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda kuti paitwe chibvumirano cherunyararo nevakavapandukira ava. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitika kuGoma. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nengo dzemaRepublicans dzave kutungamira dare reHouse of Representatives muAmerica dzinoti dzichaenderera mberi dzichiona kuti America icharamba ichibatsira Ukraine muhondo, asi dzichiti dzinoda kuona kuti rubatsiro urwu runenge ruchifambiswa sei. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevadiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinoitwa Boris Mugutsi, ini munyori anoona nezvemutemo wegarezi nhasvo kana kuti legal secretary. Ndiri mudzidzi wemuZimbabwe kuMidland State University. Chirongwa chatinacho seboka rezvinatu, boka revadzidzi, chekuti vadzidzi vanorese kuvhota takamira chakadai. Tiri kufamba muzvikoro zvese zvepamusoro, mauniversities, mumakoleji, mumapolytechnics. Tiri kupinda tichikurudzira vechidiki kuri tisa kuvhota, tinguva paya tinoti voter education. Tapedza kuvapa voter education, tinotsvaga tinoti mavirgin voters. Ama 2000 mazhinji havana kunyoresa kudzivota, ndiva tinotora tovapa zvekufambisa, tovatsvagira transport voenda unorejista kuvhota. Pari zvino tatotifambei zvakanyanya, asi ticharamba tichifamba kusvikira taona kuti vechidiki vese, astudents ese anyoresa kuvhota panosvika pa2023.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatadze kuenda kunonyoresa kuvhota vanhu vakawanda munyika vachifunga kuti ndo vanonyatsoziva zvakakoshera iyo kodzero yekuvhota?
Takatonyanya mune vechidiki pakushanda kwatamboita navo zvazvino. Vechidiki havatorina basa kungoshayiwa hanya nenhau dzesarudzo. Vanoona sekuti sarudzo hadzina chekuita nezveupenyu hwavo. Ndokusaka tiri kuvapa tinoti voter education, totsanangurirana navo kuti sei vachifanirwa kuvhota uye zvakakosherei kuti vange vachinovhota. And imwe nyaya iri kuita kuti vechidiki vasade kunovhota nyaya dzesarudzo dzinomboitwa muZimbabwe, vanogona kupa mienzaniso yesarudzo dzakawanda kubva mune dza2000 kusvikira pane dzakapedzisa dza2018. Vanokuudza kuti maelections haashandi, hakwanisi kuita kuti tibvise hurumende yahutsvanyiriri yezanupf iripo.
Saka mushure mekuvadzidzisa kudai, zviri kubatsira here?
Ndinoti zviri kubatsira zvakanyanya, asi hakuzoshayiswa hako nhivi. Kune nhonzvatunzva dzisingadi kunzwa nyaya idzi, zvekuti chero ukapedza nguva yako uchivatsanangurira havana chavanobata. Asi tinofara kuti veruzhinji, vadzidzi vazhinji, mastudents mazhinji ari kutambira shoko here nemufaro. Kana makatarisa muchitarisa mafambiro ataita pari zvino, naona kuti taregisisa vanhu vakati wandei kudaro, vakati wandei. Nekudaro tinoti haiwa, zviri kufamba shoko riri kutambirwa vechidiki vari kunzwisisa.
Takaona vana vachipinda mutsaona vachienda kunoregista kuvhota, ivo vadzidzi vezinaso, zvakafamba sei?
Tine hurongo nezvakaitika ipapo. Vechidiki mastudents ekuGreat Zimbabwe akabatana nekuRCU, vakange vapuwa transport saizvozvo. Pakatanga paenda boka rakaenda richinoitwa voter education, vachibva vanyora mazita, vachibva kusarudza zuva ravakaenda kutakura vanhu kuti vanonyorese kuvhota. Vaakudzoka ndo pakaita motokari itsauna yakabva vhiri, pakakwara madzidzi vanokwanisa kuita
Munofunga kuti munokwanisa here kusvitsa uwandu hwamuri kuda panozosvika nguva yekuti kunyoresa kuvhota kwavharwa, vanhu vaakuda kupinda musarudzo dzegore rinoedza?
Tiri kushanda semadhongi kuti panosvika nguva iyi tarisiro yetu ndeyekuti 80% yemastudents inge yarejista kuvhota, nekuti tinoona sekuti sarudzo dzakanyanya kutikoshera isu vadzidzi, nekuti tisu tichange tichinopinda munyika isina mabasa, nyika yakaondongwa, nyika ine utsvanyiriri. Nokudaro tichatya kuti tishandise mukana uyu kuti tinge tichikokorodza vose vadzidzi vafane vagotera hurumende iri nani kuitira kuti pavanozopedzawo zvechikoro zvavo vachinopinda munyika vapinde munyika ine mabasa vapinde munyika ine utongi hwejekerere vapinda munyika zvisina uti
mukutarisa kunyoroisa vadzidzi vangati
ndikati tishande nemanumbers zvinhu zvinogona kutineta asi chatiri kutageta ndechekuti patinoengaja mastudents ari mumagroups tikasvika kana kuti vari 15 kune iya yekusecha pafoni yekuti *265 ndiye atinoita ukaita pafoni pako tikatokuona usina kunyoresa kuvhota tobva taita kuti titotaure newe ukwanise kuinge uchinonyoresa kuvhota nokudaro ndokuti 80% yemastudents iri kufanira kunge yanyoresa kuvhota pachazosvika sarudzo idzi ende kwatiri hachitini zvakangooma nekuti shoko riri kutambirwa mari yetransport iyo iri kuzotombotiperera tinozotombosvika panguva yekuti tinopererwa nemari yekutakura vanhu avo zvakafanana nepari zvino ndaitaura nevadzidzi vari kuezekiel guti university vari kuti nemutsvakagorisi huyai titakure vadzidzi tine vadzidzi vanokwanisa kuita 76 vari kuda transport mari iyoyo hatisati tatoiwana ndechekumhanya mhanya tinge tichinotsvaga mari iyoyo vakwanisa kuti vachinonyoresa kuvhota
ko sei musiri kutaurawo nezeki kuti iende kunonyoresa vanhu muzvikoro
nyaya yezeki inyaya yakati umei nekuti patakatanga chirongwa ichi ndo matangiro yataita takangora kuti anhaurirano navo tichiti vaende vanoise masenders avo ikoko kuti vadzokorore iya vanoti bzi asi hazvina kubuda sematarisiro ataita nokudaro takuona kuti isu takufanira kutongomira nezviripo kuenda tinonyoresa kumahofisi avo anenge ari madhuze acho
aiwa tinokutendai mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu
mazvita
avo vanga vari vaboris muguti vanova munyori wezvemutemo musangano revadzidzi rezinasu iko zvino tochienda kuna tsanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
manheru akanaka vateereri ndini tanonoka wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti tiri tose muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tine mubvunzo wakanangana namufundisi David Simango zvakare uchibva kuna amai Sivanda
makadiko baba Hwande nevateereri vose vezvechitendero ndanga ndichikumbirawo kuti mutibvunzire kuna Reverend Simango mavhesisi handi ari kundinetsa ari pana makonaini mavhesisi 18 na19 pano murume akauya nomwana wake akanga achirwara kuti azonamatirwa akawana Jesu vasipo vadzidzi vakakona kubvisa mweya wakaipa saka Jesu paakati achisvika murume uyo akaenda kuna Jesu akati ndauya nomwana wangu kuti muzomunamatira asi vadzidzi venyu vakona kubvisa mweya wo saka Jesu akatotsamwa akati munoda kuti tichigerini muchiti kana Jesu asipo imwe hamugoni kubatsira vanhu saka vadzidzi vakazoti vavavuga naJesu pavhesi 28 vakatozobvunza Jesu kuti kune mhaka yei takona kuburisa mweya wakaipa Jesu unotaura kwavari kuti pavhesi 29 kuti zvorudzi urwu zvinotoinda kana munhu achinamata saka ini zviri kundishamisa kuti kana achiti kwai zvorudzi urwu zvinoinda nokunyengetera ivo vadzidzi vakanga vachimbobisa mweya wakaipa tikatarisa kuna Marko 6:13 vadzidzi vajesu vanga vachingobisa mweya yakaipa saka ndozvandanichidawo kuti dene mufundisi vandibatsirawo ipapo
manheru akanaka mufundisi Simango mubvunzo wenyu uyo
manheru akanaka ibaba Hwande nevateereri vedu vestudio 7 tinotenda nemubvunzo pamusoro pamako chapter 9 apo Jesu waiva navadzidzi vake vachibudisa mweya wakaipa saka nyaya iri pano tinoona kuti Jesu waiva nevamwe vadzidzi vanokwana vatatu vaakakwira navo gomo kundonyengetera paakanga achinyengetera kubani uko kwakasara vamwe vapfumbamwe ndipo pakauya baba ava nemwana wavo vakakumbira kuti vadzidzi vadzinge mweya wakaipa kumwana uyu asi vakakundikana kudzinga dhimoni iroro ngationei panapa kuti pavhesi 17 panotijekesera kuti mumwe wavazhinji akauya akati mudzidzisi ndauya kwamuri nomwanakomana wangu uno mweya wembevero saka mwana uyu kurwara kwake kwaikonzerwa nomweya waimukonzera kuti ave zvaari saka vadzidzi havana kugona kudzinga mweya iwoyo Jesu ndopaakazorayira kuti kuti uyaye naye kwandiri achibva adzinga mweya uya akaita zvokuuraira achitaura achiti iye Jesu buda pamunhu iwe mweya wembevere newe mweya wemadzi urege kudzoka futi kumwanakomana uyu saka mweya uya ndokubva wabvundisa mwana uya achibva awira pasi akapopa mafuro richibva rabuda dhimoni riya ndokubva raenda zvakashamisa vadzidzi vake vakati ko sei tisina kugona kudzinga dhimoni iroro iye Jesu akavapindura akati rudzi urwu saka toda kuona pano kuti anorevei kana achiti rudzi urwu zviri pavhesi 29 Jesu unoti rudzi urwu harutongobudi asi nokunyengetera saka tinoona dambudziko racho kuti rwaiva rudzi rwomweya wakanga wakabata mwana uyu ngatizivei kuti mweya yakaipa ina marudzi akasiyana-siyana ine nhano dzakasiyana-siyana ine maranks akasiyana-siyana saka rudzi rwacho runotaurwa najesu panapa rune nharo zvokutoti kuti rubude munhu anonamatira wacho unofanira kunge uri munhu anonyengetera nokuzvinyima zvokudya nokutsanya zvinoreva kuti unobva wava munhu anozvipira zvizere mukushanda divi rezvomweya kukunda nyama saka naizvozvo zvinokukonzera kuti uve nesimba nokuti unenge wakarerekera kudivi ramwari nomwoyo wako wose unenge wakazvipira unenge uri munhu anoratidza kuti pano ndinovimba namwari chete saka kunyengetera kuvimba namwari kunyengetera kutaura kuti inini handingagoni ndiri ndega saka kunyengetera nokuzvinyima zvokudya kuratidza kuzvininipisa kuti handingagutsi nyama yangu iyi ndichashingirira kugutsa mweya wangu zvino wadaro mweya yakadarowo inobva yakutyavo inobva yabuda nokuti ine nharo saka Jesu akataura achiti rudzi urwu kwaireva rudzi rwemweya yorudzi irworworwo rwaitambudza mwanakomana uyu saka muchiona kuti vamwe vanhu vanonzi uno mweya wengozi uno mweya wakati uno mweya wakati mweya iyoyo inosiyana-siyana saka imwe yacho inotonetsa kubuda nokuda kwokuti iko inenge ine rengi repamusoro rokutambudza saka ndinokurudzira vose vanamati kuti zvimwe zvinhu zvinokunetsa nezvinokutambudza sungirira kunamata unokunda unobudirira nokuda kwokuti kunamata unenge uchiratidza kuvimba kwako namwari isu tinovimba namwari ngatirambe takadzikisa gejo remunamato nokuti pakunamata ipapa ndipo panokukunda kwedu nokubudirira kwedu
tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa mufundisi Simango
tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vedu
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo tumirai maaudio enyu kuwhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka Hwande ndichikusarisai nemufaro
aiwa tinotenda tanonoka Hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tochimbokupai zviri kuitika kumakwikwi FIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar pamutambo uri kutambwa iko zvino Croatia yakarova Canada 2-1 kwapera iko 67 minutes pane mumwe mutambo Morocco yave nyika yechipiri kubva kuAfrica kukunda mumutambo weWorld Cup mushure mekushura mare nekurova Belgium 2-0 nhasi chikwata chemuAfrica chakatanga kukunda kumakwikwi ari kuitwa kuQatar aya iSenegal iyo yakarova Qatar 3-1 kusvika pari zvino France chete ndiyo yabudirira kupinda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya nhasi mumwe mutambo watambwawo wapera wakadai Japan yarwa 2-1 neCosta Rica aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vaimbova gurukota muhurumende vatyson kasukuere sevia tyson kasukuere vanonzi vari kuronga kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya asi bato rezanupf rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe Morocco yoitamba mini ku World Cup nekurova Belgium 2-0. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gits Dube munaudze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisogo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla 27 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukwafika eRodasi kesizathu sokuxolisa. Sekuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlamvu zezinengangaka lesindiphathimpilo. Afika izathu sokuxolisa.
UMnumzana Saviour Kasukwere obaleka eZimbabwe wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF.
Umntana angasitshelizeni abangamtshelizeni Kasukwere kelaseleni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonoko kodwa ngendlela ade funeka iphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwere uyakwazi ukumela kwenze uma efisa ukubuyela kubandla leZANU-PF. Iqhubekela phambili imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar lapho eleMorocco elinqobe khona eleBelgium namuhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. UMnumzana Saviour Kasukwere wabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa nebandla leZANU-PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe loMnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa Dube. Sekuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlamvu zezinengangaka lethathe impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awuthumeze ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona nxa kuthi abantu bembidi ukuthi akhokhele.
Lapha ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukokela iZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Actually ukuthi 2023 gama lakhe lizobe likhona kuballot box. Uzibesele and uavele 2023 umlayo esirilize ebantwini ukuthi igama elithi Saviour Kasukwere lizobe likhona kuballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yobo dwe abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi amalanga vele asesondele lisakubona nje ukuthi hhayi kuzakuhleleka njani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Saviour Kasukwere lizabe likhona.
Ye liyabe likhona ngaliphi njengoba-ke kusanda kwenziwa i-Congress yeZANU-PF kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela uzamela ibandla leZANU-PF. Ngakho-ke uKasukwere uyabemela ibandla liphi?
Kuqakathekile dinga ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshisa ancebeka leZANU-PF la yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU-PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abatsha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU-PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sokufika isikhathi sokuthi kusungulwe ezinye inhlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutshaya umbhobhola.
Hayi, asitshaya umbhobho thina. Kodwa inhlelo zanamhlanje Dube
Umnumzana Ntokozo Msipha ukunhlanganiswa eTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mututsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina yikuthi wonke umuntu owazalwa kubandla leZANU PF, especially wabafika evangeni elasika ngekhasetheri sokuthi waba ngu-national political commissioner, uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani. Nokuthi nxa ufuna ukuphendula ebangelini nayo ukuthi athi uphande uphendula njani. Ngumuntu okwazi kakhulu, akula muntu owakwathi gqobisa, akula muntu owakwathi bhala incwadi, akula muntu owakwathi yenza lokhu. Nxa yena enesifiso sokuphendula ebandleni, uyakwanisa ukuthi ayenze amele avele ukuthi aphendule. In fact, into abangamtsheli zona, abangamtsheli zona ekasikole kelasebenzi, ngikhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho, kodwa ngendlela ade funa ukuphendula ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo. Nxa uke waxotshwa mhlawumbe nawo sonke esabatheni bakufaka phansi koswazi ungu-elda, nxa uphenduka uphenduka ungu-elda beni, anti uyathi kuphenduka suke watshiya ichurchi yaphenduka lawo phela uqala ungini phela khonaka phansi uphendule futhi ukhule futhi nebandla. Kodwa yena wayefuna ukuphenduka ngani ubayamsiyamizani iphinsi yamkoleta ukuthi mina mele ngibuyele ngisesikhundleni esiphezulu. Manje yena i-problem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe, umama uGrace Mugabe. So kakuswele amandla lawa abathola from mama lowo, yikho benganabo akakunanzeleli, yikho bengafuni ukuzivuma khona kokuthi amandla abazicabanga ukuthi balawa somandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF. Akula muntu ongakwanisa ukuthatha iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye, kodwa-ke kona vele iZANU PF ungasikhangele, yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe, ngakho yena kumele axoliswe. Kambe angaxoliswa yini?
Nxa esithi yena wayemele abulawe, lokhu yizinto azikhuluma yena, asikwazi. Ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo-Otshombo ababehamba konke, bakhona abaningi abanjengabomzembi, bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni eGandawa ababanjwayo babuthwa sibili ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphila ngakhathesi, akuyilo wabulawayo. Okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje ezazikhulunywa ngesikhathi sangikhona, kodwa akula muntu efuna ukubulala umuntu, bonke basaphila ababanjwayo abangahlabalekanga. Yena uKasukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la. Waphenduka wahambe araro wahlala wahambe emafamasi wasebaleka sekula macala esijabuza ukuza ngento azenzayo. Ukuthi wayefuna ukubulawa nxa wayefuna ukubulawa phela wayeva kufa ngo-2018 lapha uyakhona. So akula muntu emele amqolisile nxa kuthi wayefuna ukubulawa, ngoba akula muntu wayefuna ukumbulala. Yizitori nje ezikhona ezikhulumekayo nje kupolitiki bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalue politically ngasikhangele indaba zombusazwe kwelakithi.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili ubulanzani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukaKasukwere lalaba ababusayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni, nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini, kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazolo. UKasukwere uke wabusa ngesikhathi engu-National Political Commissioner weZANU PF. Uthe ngesikhathi sakhe yena uKasukwere engu-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla leZANU PF. Mina lani ngomunye waxothwayo.
Umnumzana Munashe Mututsa ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseHarare. Sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele Somalia libulele izolo amalicatsha e-Al-Shabaab afika ikhulu esabelweni seMikli Shabel. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kudale House of Representatives ledale le-Senate bathi bazaqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele-Ukraine ukuba lilwisanele le-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sesingene kwezamasiko esintu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Sixoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela sithethela izulu. Siyathethela sithethela njengabantu abayimuli. Okuthi isikhathi sakhona esijala ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikwela izulu sijala ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-August ongumabakazi nesintu. Silungiselele konke sikhangelele ukuthi sakulungiswe yonke into kuphekwa la utshwala kuyebiwa lapho kufanele kuyebikwa kuyo. Bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho lihlala khona. Umbe elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lapho futhi bakwenza ngayona le nyanga kanqabakazi. Inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba yinyanga ka-October engathi umfumfu leyo inyanga bathi iyazila ngoba ngembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi ngaba becela izulu bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sikhangeleke ukuthethela nduna singathi kuqakatheke kanganani?
Angibone ngani njengabamba laphana ngiqalile ukuthi singabantu abamsundu esilo lukhono lathi esikwaziyo ukuthi ukhono lwethu kuyasebenza. Njengenduna ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele sithethele benze izinto zesintu sakibo ngoba labo abelungu labo benjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi siphele utshwala kuyindlela yokuhlanganisa futhi ngemuli ukuthi imuli zingekwazi ukuthi izinto zenibo zibanje kanjani.
Hhayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngikholelwa ezintini zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele sizelemkhonzo zethu ezivele zisebenza ngokwananzelela kwethiwa kuyahamba abantu bayewebula ingqoza akazake bahambe bayeuthiwa bayebula ingqoza kuyela ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uchithe izinyawo zabo okuzenemithizo ethile ebuya ichithe izinyawo zabo. Ngabe ngomama sebephumile bephumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi ngingabe senzakala khonokho kujayele ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelene nomsebenzi wabomama ukuthola izulu. Kujayele ukuthi abake umlimayele ukuthi endula engikhangelele ukuthi into lezi fanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilazo iy'nkolo zazo ezingafanelezizo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa le nduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Simbonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakathi osigcinayo lapho esihamba ezihosheni zamathunzi okufayena ulada ngazake aze asikhiye sodwa unkulunkulu othembekileyo unkulunkulu oqinisekileyo sihlangana njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale size sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi sibuyele ke encwadini yezakha lapho esasikhona sizehlukana izakha 15 lizakhumula abana lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1 namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kaSolomon uthi uSolomon izakha 15 verse 2 ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula ngamazwi aqatha la ngamazwi akhayo ngamazwi axwayisayo ngamazwi okumele abantu bawalalelisise bawacubungule bazame ukuthi bawazwisise ngoba uyatsho lapha uSolomon inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo ulokhu ekhuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu njengoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi ukwazini kanti ukwazi impilo ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe ukwazi ukuhlalisana labanye abantu ukwazi ukuzibumba ukwazi ukuthi ube ngumuntu ukwazi ukubana lalabo khona labo abantu labo balemizwa njengawe okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lokhuluma ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje ngibona abantu behlala becabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle kabatshayananga ngamatshe kabathangani imvama yikuthi khonoku abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto amandla edlula inkemba bayasika inhliziyo lemiphefumulo yabanye sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka abanye kabasakwenzi khona lokho sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo bakhulume ngezinto ezizilayo kodwa labakhokheli ngezigaba ezishiyeneyo abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini sengitsho lakulo ilizwe umuntu aphunga ukutshengisela ubuwula ngoba uSolomon utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubuwula kwesinye isikhathi bazibona engathi bahlakaniphile kathi bona ibuthutha ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kulokuvula umlomo utshengisele ubuwula bakho usisiwe umuntu olengqondo ehluzekileyo esabayo ehloniphayo elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulile abantu bangazi ukuthi uwula wakhe unganani asikhulekele uNkulunkulu sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhuba ebuwuleni lobo esibubonayo sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini lapha ngobuso bakho amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwamanje sike sizwe ezabatsha.
Uhlelo lwabatsha namhlanje ke ngixoxa loFundani Ndimande. Ijaha elihlala khona ngale ke koBulawayo. Fundani kunjani baba?
Hayi ngiyaphila mthokamthembu olithembayo.
Ye, akutshela ukuthi wenzani khonapho koBulawayo?
Ngiyaphila ngapha eMelika.
Asiphilile baba?
Yeah.
Nina ngapho
ngizobulawayo ku right kakhulu. Ngizobulawayo ku right kakhulu nje bonayo nalindzalo engikuthemba yona le. Kodwa yasifuna lapho ngizobulawayo ngoba amagesi asale senzima.
Yeah, so singathi ke ufundani ndimande mbani? Ungubani wena?
Ufundani ndimande yathi ngathi ile ndodo eyalapha kobulawayo. Njengoba yakumbona nje ngahlangana lapho ku-VOA indoda ethanda kakhulu isintu. Indoda ethanda kakhulu ubulawayo abantu abaningi bangazisukile ukuthi hhayi ubulawayo ngiyamumela futhi mhlawumbe ngingamsela nokumfela.
Ye, siyabona sibili ulijaha elisakhulayo sibili usaqinile. Akusitshela ukuthi wena uphila ngani khonapho kobulawayo?
Mina ngiphila ngokusebenza kahle kahle. Ngisebenza into engayifundelayo ngangisekwezintabhe university ngafundela into zabo economics nabo finance. So ngisebenza kakhulu le organization okuthiwa yi-TUNEA ebekusenza izimali kubo South Africa. Njengasebenza ebubi rural district council ngi-revenue service khonapha kuningi engikwenzayo khona futhi ku-NMCA laphana kumsakazi wami Vilikazi Cultural Association la ubona umgubho ngo-September ngiphesathi ukuhlelile khonapha. So kuningi esikwenzayo.
Ye, nxa ungatshela abatsha sibile ukuthi pho impilo yabo iya ngaphi ngamafutshane lawe impilo yakho iyangaphi khonapha eZimbabwe?
Hayi, ngasikhangele impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu mjakadube ngoba phela angithi abantu abantu abaningi bafela yona ibhondi leyi. So kwamele ithole ibhondi leyi njengamayusa kwale nzima abanye nje njengoba kade sikhuluma ukuthi kule ngubhu zomhlaba seyokuphila ngokubheda ibhora ukubheda ibhora khonoko abanye baphila ngokuthengisa wonke umuntu uyathengisa esitaradeni bethi bethengisa kunjalo ucouncil la iyababopha kulesi pho likhulu kakhulu e zobulawayo la impilo yakhona akukhanye ukuthi kuyiwangaphandle kizokathane nizokathane abantu baningi esenta akusakhanye ukuthi kuyiwanga.
Besikhuphakele osakhulayo ufundani ndimande khona ngale ke kobulawayo. Ungathini lokusasa baba Sibongile.
Ngibonga kakhulu ngoba mthembe ethemba.
Ye, lingakuthwa luhlelo lwabatha maviki wonke. Kwezemidlalo abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba ekhutshelwa kule Qatar bathi lumncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi. Kusenze njani usipha lolu daba kanye le mpumela yemidlalo edlalwe namuhla?
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica neleJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo esokuba imidlalo yalonyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya. Kumidlalo yakuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yibe lizanqoba. LeMorocco lona libe ngusikilobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenzala izithole selidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona leCanada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lonyaka kulokunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele akophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, i-World Cup leyi hayi kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima but kube lamaresults athi singakhangeleli but hayi khona kuyadlalwa kuyadlalwa sibili kunzima ungayabona hayi amadoda ayaswetha omesi uRonaldo bona abe sibathembile hayi bathole nzima loba nje bewina labo bayavuma wathethi kusanzima kodwa ngiyabona kule Spain ngiyabona sibili buya kubi Spain Argentina la iyadliwa siqalisile kodwa hayi kade sangiyiboni kahle ukuqina kwayo kodwa hayi Spain ngizwangiyesaba sibili bona ni team engaba le problem. IGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lobuyayo ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwishize lokhu abasenza khona labana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili IGhana ukuthi sizamele siyayisapota kakhulu sicela bese uwine le game leyo uruguayi ngoba hayi abantu abana bazizuza ubuhlungu
iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba ngalo okudlulela kwisigaba esilandelayo semncintiswano ngokunqoba elikwenzele emexico nge-2 kanyana kodwa beluke le-2 sabalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elithumi lanhlanu umncedisi gumede uthi amaqembu okwakuthiwa mancane kawesabi amakhulu
abasayesabi sansola amanye iplayers so abasayesabi ama-big names lakocristiano lakwathi so nima bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela usakhonside uthi lo ngubani lo ngubani so kunzima ukuthi lawana bedla amathimu lawana amancane lawa sokufanana vele
umqeqeshi osebenza labasakhulayo ukhotho nyathi uthi isimo somnotho samazwezi kwazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle
hayi thina uhlupho lothe ngxenye esisikhathi kungaba yibuyanga ngoba kuyahambelana ukuyanga le-performance yakho ibhora lenziwa yi-teamwork xa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi ezikacoach kusukisela ngosuku lokuqala amboni ukuthi siba lempumelelo
ulizwe sweswe umqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa ele-Cholojo ele-FC Platinum kanye lele-Talent Vision uthi impumela yemidlalo esidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqu odlalwa kwele Qatar liphezulu kakhulu
i-standard esilazo kulo nyaka ku-2022 World Cup yese-Qatar mbona ngathi sihle kakhulu mbona ngathi kuwonke ku-right ngoba siyawabona amathimu amancane isiphayiza amathimu la makhulu khonokho kwenza amathimu amancane sethi hayi ibhola ladivelopha
kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo iqembu le-Cameroon lizadibana lele-Serbia ele-South Korea lizancikelana lele-Ghana ele-Brazil lizadlala lele-Switzerland kuthi ele-Portugal lizadlala lele-Uruguay ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini
okwamanje iqembu le-Croatia lidlala lele-Canada ikhanya liyakhokhela ke ele-Croatia 4-1 kumdlalo lo
Thank you, Lord Jesus, our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha, amen. Okhulumayo ngugugulethu moyo. Ungumculi we-gospel obuya eFlabusi, endaweni yasemahole ozelwe. Ngo-1987, ukhule ethanda umculo. Uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-album amabili so far eyaqala ithi Ngiphethe Jehova ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu esibili ithi Akehluleki ikhuluma ngokumdumisa nangokumncenga. Lonyaka uliphathele i-single track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela le-single track. Libusiseke lisayimamela ngegama likaJesu. Ngiyabonga futhi i-support elisinikeza yona. Ngithi kini nonke uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle, asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Oh,
I am a man who is a man. Sikubela phakwe uhlelo lwethu olivalisayo uThabo Sibeka uKhipho Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.